Washington has no moral and legal basis to interfere or play a superintendent role in our domestic processes, regardless of the magnitude of its illegal regime change agenda interests in Zimbabwe.
America haina chikonzero kana kodzero yekutitemera zvirango. America iri kungoda kuti hurumende yeZimbabwe ipidigurwe. Havana kodzero yekutidzidzisa nezveutongo hwejekerere nekuti tiri nyika yakazvimirira yoga. Iyo America iri kupindirawo mune dzimwe nyika pasi rino ichikonzera kusagadzikana.